takaungana yatinoti annual retreat yemayuniyoni ese ari mumusangano wezeCTU mamutare tikawirirana kuti after tatenderera munyika tichitaura nevashandi atioti malabor forum madzimai akaitawo malabor forums emadzimai nemayouth vakaungana vashandi vakanyunyuta zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na2008 scenario saka vashandi vakati musangano wavo wevashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira tichitarisa kuti iko zvino ana chiremba vasi kumabasa hama dzedu nevashandi vazhinji vari kutambudzika vari kufa vasina kubatsirwa tichionazve kuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo wezeCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuzeCTU nevasiri kuzeCTU mayunioni ese anofanira kubatana vekuhurumende nevari kushanda mumakambani akazvimirira eprivate sector vanofanira kubatana saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete titi hurumende igadzirise zvinhu nokuchimbidza asi yega ichagona kugadzirisa tinoda kuti vauye padare tiite dare risinei zvakanyanyanyanya nezvematongerwo enyika asi rekugadzirisa upfumi asi mukugadzirisa upfumi imomo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika nekuti ndokune dambudziko huru
saka munotarisira kuti munge muchisangana riini kuti mutsvage kugadzirisa matambudziko aya sezvamuri kutaura
iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa taakutokurudzira vashandi kuti vagadzirire nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane asi hurumende kana ichida nokukurumidza inofanira kuti idaidzere dare retnf tripartite negotiating forum nokuchimbidza
saka kuramwa mabasa oko kunotarisirwa kutanga riini tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa
isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri kuzeCTU nokuti zvatinoita isu mumaunion nyaya haitangiri kumusoro sezvendataura zviyazvo takatenderana nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action tikazounganidzazve mapresident nemageneral secretary emaunion ese ari muzeCTU tikawirirana saka taakuenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muzeCTU tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemadzimai kodzero dzevadzidzi kodzero dzevathose with living with disability kodzero dzemunhu wese ari munyika ino dzevanorima tobva tatanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi asi tatanga mobilization nazvino zvatiri kutaura zvino tiri kutaurira ruzhinji rwezimbabwe vashandi vezimbabwe kuti hatina mumwe achatisunungura tinozvisunungura tega saka zvinhu zvatotanga zvatakutotanga kutotaurira ruzhinji rwezimbabwe tichimobhiliza uye tichikonsulta kuti tinotora musupi tinotanga papi asi ndinotenda kuti mushandi wese wezimbabwe kana mugariwo zvake wezimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kuitwa nokukurumidza